Hurumende kuburikidza nebroadcasting authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresinesi kune penyuro nhatu dzemumanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust pamwe neThimbembezi Development Trust. Gwaro rakaburitswa neBAZ rinoti dzimwe nepfenyuro nomwe dzemhando iyi dzichapiwa maresinesi mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresinesi hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwewo maresinesi, ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresinesi ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatorewe nhavo kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresinesi. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana malicense ekuti vatepfenyure, nekuti vaakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kumastation ikoko pese pavadira, nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuitawo basa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya dzee, nokuti community radio chimwe chinhu chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepfenyuro idzi, macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zvacho zviri kudzosera budiriro mumashure, vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Masha Obwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresinesi kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika.
Kuraisisa macommunity radio stations zvobatsira kakuru because as practitioners tachotsvaka inonzi 3-tier system yekuti tetine macommunity radio stations television ma TV zvakare nemamwe macommercial radio stations. Saka 3-tier system ichaita kuti media iribe broad and ichacreate employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwanawo maattachment vachiwanawo experience nemacommunity based issues. Pachaiyo community radio station inobetsera vanhu vabva macommunities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvinovanetsa kwavanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvichakadai mukuru wenhepfenyuro yecommunity radio Harare kana kuti Kora vaGift Mambipiri vati mutemo unoona nezvekunyoreswa kwenhepfenyuro unofanira kuvandudzwa kuitira kuti vanenge vachida kuvamba nhepfenyuro dzavo vakwanise kunyoresa pavanodira, kwete kumirira kukokwa nehurumende kuti vasvitse magwaro avo ekuti vanyorese. VaMambipiri vati nhepfenyuro yavo yakagadzirira kutanga kutepfenyura kana nhasi chaiye, asi havana kukokwa nehurumende kuti vasvitse magwaro avo ekunyoresa nhepfenyuro yavo. Vaenderera mberi vachiti zvinonyadzisa kuti dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa, Zambia neMalawi dzine macommunity radio akawanda asi Zimbabwe ine nhatu chete idzo dzakapiwa maresinesi nezuro.
Hurumende inofanira kungoti aninani zvake kana kuti nharaunda ipi neipi zvayo inenge yakwanisa kuti igadzirise zvinodiwa ise zvinhu zvayo zvakarongeka pachena kuti isusu takwanisa kuti tichinotevenura. Vanhu ivavo vanokwanisa kungoti vaende kuBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti hurumende vosvika ikoko votoona kuti tauyawo toda kuti titepfenyure, votogadzirirwa mapepa avo anodiwa kuti vatepfenyure, vototepfenyura nekuti ikodzero yavo, ikodzero yemunhu wese yekuti anga achitepfenyura, anga achitaura zvaanoda kuti ataure uyezve kuti anga achinzwa zvaanoda kuti anzwe.
Zakras yati kubudirira kwenhepfenyuro idzi kuchauya chete kana hurumende ikasaisa ruoko rwayo mukufambiswa kwebasa kunhepfenyuro idzi. Danho ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resinesi kweimwe nhepfenyuro yepaGreat Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura nevetransmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.